manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 25/2021 Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya. Madzimai anogara kuEpworth anotambira nemufaro nzvimbo dzekutengesera dzavakavakirwa nemasangano anobatsira pasi rose. Chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons nasi charova America mutambo weICC Women's Cricket World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti inotarisira kuti upfumi hwayo huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbu kubva muzana kana kuti 5.5% gore rinouya uye ichashandisa mari nenzira dzinosimbaradza mari yemunyika. Izvi zvataurwa negurukota rezvemari vamuturi Ncube apo vatura urongwa hwemari yehurumende muparamende. Godwin Mangojika anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura budget muparamende nhasi, vanwiwe vati hurumende inotarisira kuunganidza 850.7 billion yemaRTGS uye ichashandisa 923 billion RTGS. Vati vanhu havafaniri kushushikana nekuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika mari yaichawana vachiti vachashandisa dzimwe nzira kuti mari iyi ikwane.
Madam Speaker, ma'am, the 2022 budget financing requirement or the deficit is projected to be at 76.5 billion Zimbabwe dollars, which will be financed through issuance of government securities, utilization of the country's SDR allocation, and external loan disbursements.
Vanwe vati vanotarisira kuwana rutsigiro rwemazana manomwe nemakumi matanhatu nemana emamiriyoni emadhora ekuAmerica, $764 million, kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Vati kurima nekutengesa zvicherwa, kugadzira nekutengesa zvinhu kunze kwenyika ndizvo zvimwe zvichaita kuti nyika iwane mari. Bazi rezvekurima nedzidzo yepasi ndiyo awana mari dzakawandisa uye apiwa 124 billion RTGS. Vanwiwe vapa bazi reutano mabhiriyoni 111.7 MRTGS vachiti vasara padiki diki kusvika pazvikamu gumi nezvishanu zvebudget rese izvo zvinosungirwa nechisungo cheAbuja Declaration. Vanwiwe vapawo mari yakawanda kumaguta nemadhorobha vachiti anofanira kuvandudza mabasa ekupa vanhu mvura yakachena nekugadzira migwagwa kuti vanhu vagare zvakanaka. Kunyange hazvo mamwe makomishoni akazvimirira apiwa mari dziri pasi pebhiriyoni kana dziri pamusoro zvishoma. Zimbabwe Electoral Commission yapiwa maRTGS 11.6 billion sezvo pachitarisirwa kuitwa sarudzo dzemabai elections gore rinouya. Vanwiwe vatiwo vanoda kuti vashandi vagare zvakanaka, nekudaro vashandi vanotambira mari dziri pasi pe 30,000 RTGS havachabhadhara mutero. Vashandi vanohora mari iri pasi pe 100,000 RTGS vanowana bonus vasingabatirwi mutero. Vanwiwe vataura nzira dzakawanda dzekuunganidza mari dzinosanganisira kubata mutero pafoja kuti mari yacho igoshandiswa kurapa zvirwere zvakaita segomarara. Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda vanosanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode.
Levy ye tobacco is a brilliant idea. Chasara kwandiri ndekuti ichachengetwa papi iyoyo levy. Mari yatorwa kumatobacco. Dai yaita zvakaita AIDS levy. AIDS levy yaibuda straight from Zimra ichienda ku National AIDS Council. So taiziva isusu kuti kana tisina kufara tinoenda kupi.
Asi Dr. Labode vachavana kufara nemari yapiwa kubazi rezveutano vachiti mari iyi ishoma kana pachitariswa kuti denda recovid-19 richipo. VaJohnson Maduku vanoenenge yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vati vafara nemari yapiwa kubazi rezvedzidzo vachiti zvichasimudzira dzidzo munyika.
Ndinoona kuti bajeti iri ibajeti rabuda zvakanakisisa kunyanya kueducation. Tichitarisa donzo rehurumende rekuti panofanira kuvakwa zvikoro zvinotosvika kuma 3000 zvichava boarding schools. Saka bajeti rakatinakira zvokuti tinoona kuti pachaita shanduko kunyanya nezvikoro nyange mamwe masatellite angasinakira zvakanaka. Bajeti rero ne sentariwe yataurwa kuti vanofanira kuti vawedzerwe. Saka bajeti iri tinoona kuti rakatinaka richabudisa pundutso.
Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vati kunyange hazvo bhajeti rakanaka chakakosha kuti mapazi ehurumende apiwe mari idzi. Vachiti kusvika pari zvino mapazi akawanda apiwa zvikamu makumi matatu chete kubva muzana zvemari dzebhajeti regore rino.
Bhajeti rinoreva chinhu kana mari yacho yabva. Kutaura mafiga chete hakuna zvakubatsira. So we just hope and insist that the minister must release mari inenge yataurwa because up to now budget yegore rapera only 30% dzemari dzakapiwa kuma ministries. The intention is good but we need the actual action.
Budget raturwa nhasi rinofanira kupasiswa nematare eNational Assembly neSenate kuti ritange kushanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Zimbabwe yatanga kucherechedza nhasi chirongwa chakanangana nekupedza mhirizhonga che 16 days of activism against gender-based violence muurongwa waitirwa kuEpworth. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nemapoka akasiyana siyana eUnited Nations pamwe neEuropean Union acherechedza kutanga kwemazuva aya pachivhurwa musika weAirport Safe Market uyo une madzimai makumi mapfumbamwe nevatanhatu anosanganisira madzimai akaputsirwa musika yavo panguva iyo vanhu vaiva vakavharirwa mudzimba nekuda kwedenda recovid-19. Mumwe wevakawaniswa musika iyi, amai Patricia Nyakasaka, vaudza Studio 7 kuti kuwana pekutengesera pakanaka kwavabatsira mukuriritira mhuri yavo pamwe nekuendesa vana vavo kuchikoro izvo zvoita kuti vasanetsana nemurume panyaya dzemari.
Kuvakirwa musika kwatakaita kwakatibatsira tigowana pekutengesera pakanaka, tigogona kusimudzira mabhizinesi edu tichitengesa nekuwana mari yekuendesa vana kuchikoro nekubhadhara school fees nekubhadhara marenzi nekuzvichengeta. Tiri panzvimbo yakanaka tisingana notishungurudza.
Mumwe mugari amai Neriya Matamba nadzo vati kana mhuri dzisina pekutangira mhirizhonga iperi mudzimba. Vatiwo pekutengesera pakanaka panovabatsira mukuchengetedza zvavanotengesa.
Aiwa zvinobatsira zvakanyanyisa nekuti kana ukatambudzika nemhuri mumbava uine pokutangira saizvozvizvo hautomboita mhirizhonga nekuti unenge une pokutangira. Usina pokutangira mhirizhonga haiperi, munhu wamwari haiperi, inenge yakanyanyisa.
Amai Itai Muzambiri vatiwo havachaita mhirizhonga nemapurisa ayo vainetsana nawo nguva nenguva sezvo vaitengesera mumugwagwa.
Tikavakirwa zvakanaka zvikadai tinotengesa pasina kumhanyisana nemapurisa, pasina kuita sei, saka zvinenge zvadini zvarongeka. Saka tinotenda takafara zvikuru nekuvakirwa kwatakaita, ende semadzimai tinotarisira kuti upenyu hwedu tichaenda mberi.
Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru weEU muZimbabwe vaFrank Pote vati zvakakosha kupedza mhirizhonga kunyanya kumadzimai nevanasikana. Vatiwo EU iri kukoshesa zvakanyanya kuenzaniswa kwemikana pamwe nekupedzwa kwemhirizhonga zvekuti zvirongwa zvaichange ichiita pamwe nezvainenge ichibatsira muZimbabwe kubva gore rino kusvika 2027 inenge ichikoshesa zvirongwa zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhu kadzi nevanhu rume. Vapote vati mirizhonga inokanganisa kusimukira kwevanhu kadzi vakatiwo vari kufara zvikuru nekuva vamwe vakabatsira kuti misika iyo ichaita kuti vanhu kadzi vazvisimudzire munyaya dzezveupfumi uyewo vashandire pakanaka pasina kushungurudzwa. Vakafanobata chigaro chemumiriri weUnited Nations muZimbabwe, Dr. Alex Gasasira, vatiwo pekutengesera pakanaka panobatsira zvakanyanya kudzikisa kushungurudzwa kwevanhukadzi. Hurumende nevabatsiri vayo vavhurawo zviri pamutemo Epworth One Stop Center, iyo ichange ichibatsira vanhu vanoshungurudzwa kuti vawane rubatsiro rwese rwavanoda panzvimbo imwe chete. Nzvimbo iyi yakavakwa nerubatsiro rweUnited Nations Population Fund. Mukuru anoona nezvemabasa paEpworth One Stop Center iyi, Muzvare Analisa Muzenda, vati nzvimbo iyi yakatanga kushanda gore rapera. Vati pamwedzi vanogona kuona vanhu vanosvika makumi manomwe vanenge vasangana nemhirizhonga.
Masurvivors ari kufara nekuti kusati kwava nema one stop center, munhu aifamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana achitsvaga maservices. Zvaizokodzera kuti vamwe vacho vagumire panzira kufambira nyaya dzavo vaneta, vamwe vacho vaizoregeswa nenyaya yekushaya mari dzetransport dzekufambira maservices akasiyana-siyana. Asi nokuda kuti pava neone stop center yekuti akauya kubva padhore kutanga kusvika asvike padhore kupedzisira, anenge abatsirika masurvivor ari kufara. Plus anonida service yatisina panapa like kuhealth pampanogona pakuda advanced care. Rubatsiro remhando yepamusoro tinobatsira nemari yetransport kana kuti mafiwo okuponzi atinobatsira nawo totsvaga mavhiyeko inotransporta masurvivors kuenda kumaservice providers.
Mutevedzeri wegurukota rezvevanhukadzi nekusimudzirwa kwemabhizimisi madiki, amai Jennifer Muhlanga, vati hurumende yakazvipira kurwisa dambudziko remhirizhonga munyika.
Hatidi kuti kana tichifamba paya ukaona wakufamba uri wega, kana kuti ukaona uchifamba wamurima woita sekunge uri mhuka iri kutotya kuti ndichavhimwa nhasi zvangu ndoitwa kanyama kanyama. So ndinoda zvekare kuti tauya kuti tizopemberera the safe market, musika wavhurwa nhasi, musika unoita kuti vana mai vedu vashandire pakanaka, musika unoita kuti madzimai edu ashande akasununguka uye zvekare vachiita mari zvakanaka muenvironment yakanaka inoita kuti macustomers auyewo asingakuvhiringirei business sezvatanzwa pano.
Mazuva 16 ekurwisa mhirizhonga iyi anopera musi wa10 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira vanoti havasi kufara nemashoko ebato reZANU-PF ekunyomba nhengo dzeparamende yeBritain mushure mekunge dzati muZimbabwe munofanira kuteedzerwa mutemo, pamwe nekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa isashungurudze vemapato anopikisa. Nhengo dzeparamende yeBritain dzakataura mashoko aya muparamende yadzo nemusi wechipiri paizeiwa nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Pakazeiwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe muparamende yeBritain nechipiri svondo rino, dzimwe nhengo nhatu dzeparamende iyi dzakaratidza kusafara nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, dzichiti hurumende yeBritain haifaniri kuregedza Zimbabwe ichidzoka mugungano reCommonwealth nepamusana pekuti hurumende yava Munangagwa haisi kukoshesa mitemo, kodzero dzevanhu uye iri kuramba ichishungurudza vanoipikisa. Vaimbo vemutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe muCommonwealth muna 2003 mushure mekunge sangano reCommonwealth ratora danho rekuwedzera zvirango kuhurumende yeZimbabwe richiti Zimbabwe yakanga isingaite zveutongi hwejekerere. Nhengo dzeparamende yeBritain idzi dzakati hadzisi kufara nekuramba nhengo yeMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vari mujeri nenyaya dzine chekuita nezvematongerwo enyika. zvichitevera mashoko enhengo dzeparamende yeBritain aya. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti Britain haifanire kuudza Zimbabwe zvekuita. Vachiti zvokubviswa kwehurumende yeZimbabwe kana kuti regime change zvakapera munguva yeutongi hwavatoni Blair vamugwadi. Vafananidzawo nhengo dzeparamende yeBritain idzi nenguruve pamwe nevanhu vapfupi pfupi vane misoro yakaoma. Mashoko avamugwadi aya atsanangurwa nemutauriri weMDCT vaWitness Dube semashoko anodzosera nyika kumashure.
Isusu tinoti vanhu ngavataurirane vachibvumirana vachibudirana pachena pavasingabvumirane. Ndo politics yerational disputation yatinogara tichitaura iyoyo mumweya wedialogue kana kuti kutaurisana. Tinenge tichizvikurudzira munyika yeZimbabwe tiri vana veZimbabwe uyezve tinenge tichizvikurudzira kana tichinge tichitaura nedzimwewo nyika. Izvi zvazvoitwa navamugwadi izvi zvinoratidza kushaya unhu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nemutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva kutinzwewo pamire bato ravo nezvenyaya iyi. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anoratidza kuti bato rezanu PF harina kuzvipira kuchengetedza miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tinotiratidza kuti bato iri harikoshesi nyaya yekuchengetedzwa kwemitemo zvakarewo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Zvino tiratidzawo zvakare kuti bato rezanu PF harina kunyanyozvipira kuti ringe richichengetedza mitemo wenyika nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Vakumalo vatiwo mashoko avamugwadi aya anodzosera kumashure urongwa hwavamunangagwa hwavari kuedza kuti Zimbabwe idzokere pakudyidzana nedzimwe nyika vachiti zanu PF iri kuzvisikira moto muziso. Hatina kukwanisa kubata vamugwadi pamwe nevakafano bata chigaro chemutauriri wezanu PF vaMike Bima sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi imwe nhengo yezanu PF vaPeter Matangi vati chakakosha ndechekuti patevedzerwe zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kunyika dzekunze.
Uyai titaurirane, uyai tivake nyika dzedu pamwe chete senyika dzepasi rose. Ndo zviri kutaura vamunangagwa, ndo zvinhu zvatingati zvatiri kuona takaona vari kuGlasgow. Vari kuGlasgow vakanga vachitaura navamwe vatungamiriri palevhu ravo sevatungamiriri nyika vachitaura vachivaudza madirection yavari kutora nyika nayo kwavari kuenda nayo nenyika, maonero avari kuita pamusoro peukama hwanga huripo nenyika idzi kuti hungagadziriswe sei kuputsika kwahwanga vaita. Saka izvozvo zvinhu zvinofadza, zvinhu zviri kuonekwa nemunhu wese. Ndipo pandinofunga kuti ndo patinofanira kunyanyisa focus yedu senyika yeZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati mashoko avamugwadi inotova mhirizhonga pachezvayo.
Hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navamunangagwa haisati yakura pakudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika. Matauro avo anongoburitsa mhirizhonga yavanozoita kana vachitarisa nhengo dzebato rinopikisa. Kana vasingagone kutaura vachitaura mashoko akadaro nenyika dzekunze, ko zvinozevei kune vana vemuZimbabwe vanopikisana navo, vavanotoona, vavanogona kubata, vavanogona kurova nekuuraya. Kuona kwangu matauro avamugwadi imhirizhonga yemashoko.
Kunyange hazvo vamunangagwa vakatsvagawo imwe kambani yekuAmerica kuti iite basa rekuchenesa zita reZimbabwe nechinangwa chekuti hurumende ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekubvisirwa zvirango, izvi hazvina chazvati zvabatsira sezvo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichiramba dzakatsika madziro dzichiti hurumende yeZimbabwe inofanira kukoshesa miteme yenyika pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chiri kurwisa muSomalia cheAlshabab chinoti ndicho chakarwisa motokari dzeUnited Nations nezuro muguta guru renyika iyi reMogadishu. Vanhu vasere vakafa uye vamwe gumi nevanomwe vakakuvara mukurwiswa uku, uko kwakashandiswa motokari yainge yakateiwa nemabhambo. Vanhu vemuAmerica vari kuzara mudzinhandare nhasi, vamwe vachifora mumigwagwa, vamwe vachiungana vakasununguka nemhuri dzavo vachipemberera zuva rezororo reThanksgiving, iro vakatadza kupemberera gore rapera nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Mushure mekupedza nguva yakareba nyika ichishorwa nekusaita sarudzo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika pamwe nenyika dzekunze, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazozivisa kuti sarudzo dzemabielections dzave kuitwa muna kubvumbi gore rinouya. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kutsiva vakafa uye kudzingwa mudare reparamende zvikuru nhengo dzeMDC Alliance. Pane sarudzo dzinofanira kuitwa 27 mudare reparamende uye dzimwe 105 mumakanzuru. Asi kunyangwe hazvo vaMnangagwa vakati sarudzo dzave kuzoitwa, Zimbabwe Electoral Commission yave kuimba rumwe rwiyo ichiti haisi kukwanisa kufamba ichinyoresa vavhoti nekuti hofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General haisi kukwanisa kupa vanhu zvitupa pari zvino. Vanopikisa vanoti vaMnangagwa vari kutya kuita sarudzo dzakachena nekuti vakundikana kuzadzikisa zvavakavimbisa kuita mushure mekutora masimba pakapidigurwa hurumende yaivaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe nemauto. Asi veZANU PF vanoti vaMnangagwa vabudirira kuita zvavakavimbisa kutanga muna 2017 uye vaunza utongo hwejekerere nekuwandudza upfumi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye vaimbova meya weHarare vari nengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume.
Iko zvino hatizivi kuti nyika iri kuindepi, tiri kufamba nenhembe sure. Hakuna mabasa, zvikoro zvodhura, mauniversity students votambura, vana havachazivi kuti vobata chouviri, mapasipoti ndoodiwa nevanhu kuti vatize munyika inei vaende kune dzimwe nyika. Nyika inongokwanisa kuti kana munhu ati kurei oda kubuda kuti aende kune imwe nyika. Karenzi hatitorina senyika. Tiri nyika iri kutambura zvikuru kwazvo kubva munguva yavakauya. Paradise ravaipromisa raramba kuuya. Isusu hedu taakushedzera kuti ngaapinde hake mukomana tizherifa muno muZimbabwe. Titaridze vanhu kuti nyika inotasanudzwa sei. Kwete kutonga kuita sedhorofia rinovava mumuromo nepawakagara woshayaye kuti wodini. Isusu tichange tichitonga takatarisa kuti ruzhinji reZimbabwe rufare, mabasa awanikwe. Saka ndoo zvatiri kutaura kuti aiwa, kana vanhu vatadza, vanhu vakura vava, zvaakuvaremera. Zvavaharawa makore avo vese, ma70, 80, zvokwadi tinoziva kuti zvinogomera kana wasvika makore iwawo. Chaunenge woda kuita kurara pamushana nokuzorwa ndove kumusana kuti kusatemuka temuka. Dai vachinda havo vanozorwa ndove dzavo vakazorora, isusu nemukomana toita zvekutonga nyika.
Vadzikiti, pindura itinzwa.
Nyaya edzi yandakatorwa navamufu vafume. Joe Biden president wekuAmerica vatori older than president vedu veZimbabwe kutaura kunoku. Asi vari kutungamirira America. Hazvinei needzi zvavarotaura zvokuti vada kutiudza izvi. In age there is even wisdom. Wisdom iyoyo ndo ichaita kuti tihwine forthcoming by elections. Iyo kuti vanhu vari kuona zvinobatika nekuedza kubva musangano weZANU PF kana hurumende iripo. Tarisai izvi kuzenda kwatakaza nechirwere cheCovid. We have got the best COVID management system in Southern Africa, in Sub-Saharan Africa, or in Africa as a whole, in terms of our response to COVID-19. We are according to Richard, but the women think it's Tirarama, Nasumu. Another Ranyae, Zipatar. My hospital has been refurbished. You end up with a hospital today. You get a better service. When I end up with Paranama hospital today, you will get a better service. The government is really excited and made sure that when we say our number services, anenge achida maservices. So zvinoenda zvakare kunyaya yemabalance zvatoa nezvawaya. Mabalances we are very much certain kuti the ruling party will cruise the victory. Mabalances ari kuti vanhu vari kuona zvinobatika zvinobva musangano zvani PF. Vakuru havachayoka zvekutaura vana vamafume because vari kutaoka chimuti. Asi ngavachakata kuti nyika inovakwa nevene vayo. Ende chimuti chisu tinacho chezvani PF. And they are going to show them kuti chimuti tinacho nezvani PF. Nekuhwina the forthcoming by elections.
Vamafume, sei muchifunga kuti bato renyu rinokunda musarudzo dzemabielections dziri kuuya idzi?
Nekutika ava vanga vachitya vaita kugeda geda kwemeno vari kutirambidza kutenderera vari kutya kuinda kuvhoti vari kutadza kutonga kwacho hapana ari kufara unovhotera zvakadai ndiani unovhotera kutadza nekukasharara kwenyika yakadai ndiani isusu tiri kuona kuti nyika iyi yoda nzororo nyika iyi yoda kuti ichitongwawo nevanhu vane pundutso vane zvido zvevanhu kwete vanhu vanoda kungokuvadzisa vanhu kubva zvavapinda inongori kudzingirira vanhu mirai musakwira makombi kubva zvavapinda ichi hatichachirambidza kubva zvavapinda taakusunga vanhu vanofamba taakusunga munhu anokwira mota chese chese vanhu vakungosungirwa vastudents vati vakomplaine vosungwa ukati ungane vosungwa ukati uite chakati vosungwa hakuchina kana runyararo munyika munhu wese akungokandwa mumajeri ingava nyika here yekuti vanhu vanofamba vachirohwa nehana vanhu ndosaka tichiti kana vakadana maelections tinovakunda vanotya vanga vachitya kudana mabi elections iko zvino inongori game siki kwai ndichadaidza mabi elections iko zvino madaidzezve kungatitanga kutiudza kuti uchadaidza mabi elections iko zvino akurambidza kumadaidza ndiani ndokutaridza ugwara
vadzikiti petai chirongwa chedu
toona kuti mashoko avamafumi akanangana kunyengedza pweri isusu tiri pakutizva hatitatarisa zvepweri tiri kutarisa zvokuvaka nyika zvine wisdom muka vakatoto nzvimbo dzakaita sana Gutumba towns dzaa developing iti mamajor towns vanhu kuchivakwa mastandard houses
nhengo yezanu p f vagilbert dzikiti manzwawo zvakare kubva kuna meya weHarare akambomiswa basa vajacob mafume vemdc alliance vaviri ava vanga vari parunare muHarare nhau dzemitambo chikwata chezimbabwe chemalady chevrons nhasi chasimudza mureza wenyika mudenga mushure mekurova america mumutambo weicc women's cricket world cup mike okariati anoti panyaya inotevera
vateveri vemutambo uyu vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova usa newicket imwe chete mutakachinga cricket club mumutambo weicc women's cricket world cup America yakanda maranzi zana nemakumi matatu nerimwe chete. Zimbabwe ndokanda maranzi zana nemakumi matatu nemaviri. Shane Myers ndiye akanda zvibodzwa zvakawandisa mushure mekubuda nemaranzi makumi matatu nemaviri. Matambiro anhasi asiyana zvikuru nezvakaitika zuva rekutanga apo maLady Chevrons akarohwa zvisina tsarukano neThailand mumutambo wavo wekutanga. Muongorori wemutambo wecricket vaLorenz Wekwete vanoti maLady Chevrons adadisa nekukunda kwavaita nhasi.
Kwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaratidza kuti vanokwanisa kuzviita, vanodadisa.
Asi Zimbabwe inofarira kusunga dzisimbe mumitambo yayo neBangladesh nePakistan pakurwira imwe nzvimbo nhatu dzasara kuenda kuWorld Cup. Captain weZimbabwe Mary N. Sonda anoti vanofanira kushinga mumitambo yasara iyi.
Kungosimba hana kwakanyanya ndokwatinongoda. Tinofanira kungoendawo tichifanira kurwa tichiziva kuti zvinhu zvakamira sei, chichatinenge tichida, uye vamwe vanhu vatine chitambo navo varoda kutohwinawo. Saka tichifanira kuramba tichirwa pese pese pane zvese zvatinenge tichiita.
Murairidzi wavo Adam Chifo anoti chinangwa chavo ndechekuenda kuWorld Cup ku New Zealand.
Masu edu are pakuti tikwanise ku qualify kuenda ku World Cup. Saka tichazama nepatinogona napo kuti tinge tichiita sei tichisvika pachinhano chaipo tichienda kutende mberi.
Mutambo wanhasi wave wechipiri America ichirohwa mushure mekukundwa nemaranzi mazana maviri nemakumi manomwe neBangladesh mumutambo wavo wekutanga. Rimwe gungano makundano aya reGroup A rine zvikwata zvinoti Ireland, Netherlands, West Indies neSri Lanka. Makundano AICC Women's World Cup qualifier aya ari kupera musi wa5 zvita. Zvikwata zvitatu kubva mumitambo iyi ndizvo zvinobudirira kuenda kuNew Zealand kumafinari eWorld Cup aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti kurare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa naudze isindebele.
Sogu isikad.